Nika muno kaita dambudore maslai paimai politike. Vana monzora varikuda kubuda achizviita kunge vari authentic mustruggle yedemokrasi yatukuona nezvekuti varida kushandisa kusungwa kwevanhu nekukuwadzwa nekumisita kuri kuita members of parliament honorable Sole na honorable Scala nebinyatime 16 vachitora majenaiti vachiita meeting form the world and meeting form vatapiwe nhau vachivaudza kwaenda kunoona vasala vasala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzaana MGC nenyaya dzezanu ivo vanomira nebato ravo rechipc asi vamonzora vari pakuita week on ice and kari nyaya yekukuwadzira nekushungurudza kuita vanhu iti very unfortunate nekuti haziti kuti vanhu vachivictimiza inii muchitsvaga landline.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujeria?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatine navatamisa semukuru wedu vachitaura kutikunzwa kuti maconfusion emgc ani vachitaura vati tino taona mhuri taita zvakati asi vawana zvavanoona netaka vaitenda vatamisa newelfare department yetpc neruzhinji remazimbabwe vari kudiaspora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyatini vawane assistance. Izvo hazviiti kuti vanhu vatadze limelight vachitsvaga majournalist inyaya dzinoitwa kuti tiwane freedom of these political prisoners. Saka ndozvatikuona but tinoaziva ndo maitiro avo dhanokompentidhanogeni isu kuti tomirira chokwadi igenot access politically from the victimization of our members ndozvatikuona ndosaka mutauriri wavo vaadvocate fred vazotaura kuti mazimbabweans majournalist nenyika yese mutaita mislead by this fly by night politicians vari vakuita opposition to the opposition vachipa fake news dzekutovaona vakala.
Ko sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamonzora vachikwanisa kuenda vasiziva
vakala havana kuona nyati kune mutemo wezani nemutemo wethe rest of us ndosaka vana monzora vari patozani vavakabvumidza kuti vapinde kuchikurupi even against the will of honorable Scala and honorable Sole asi vashamisa vakarambidza zvokuratidza kuthe selective application of the law.